Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakusvitsa gore kwehondo pakati peIsrael neHamas. Musi waGumi Guru 7, 2023, Hamas yakakanda zviuru zvezvombo muIsrael panguva iyo mazana ematorore eHamas akapinda achiyambuka muganhu kubva muGaza kunouraya, kubata chibharo nekutocha. Zuva iroro vanhu muIsrael vanosvika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200, vazhinji vavo vari vanhuwo zvavo, vakaurayiwa zvine hutsinye. Vamwe mazana maviri nemakumi mashanu vakaendwa navo muGaza senhapwa. Rakave zuva rakaipisisa kuvanhu vechiJewish kubva zvakaitika Holocaust. Mugwaro rekucherechedza kusvitsa gore mushure mekurwiswa uku, mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakati zvakaitwa neHamas zuva iri hutsinye chaihwo zvaityisa uye kurwadzisa. Vakati izvi zvakamutsiridza kutya kukuru muvanhu vechiJewish, kwete muIsrael chete asi kuti muAmerica nepasi rose. Mune rimwe gwaro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakashoropodza kurwiswa kwakaitwa musi wa7 Gumi Guru kune hutsinye husingatauriki uku. Vakati vakaisa pachena panguva iyoyo kuvanhu vemuIsrael kuti havasi voga. VaBiden vakati mushure megore mutevedzeri wavo amai Harris naivo vanoramba vakazvipira zvizere mukuchengetedzwa kwevanhu vechiJewish, kuchengetedzeka kweIsrael nekodzero yayo yekuti ivepo. VaBiden vakati vanotsigira kodzero yeIsrael yekuti zvidzivirire kubva mukurwiswa neHezbollah, Hamas, Houthis neIran. Vakati svondo rapera, zvichibva mukutungamira kwavo, mauto eAmerica akabatsira zvakare zvakasimba mukubudirira kwekudzivirirwa kweIsrael, kubatsira kukunda Iran mukurwisa kwayaiita nezvombo zvemuchadenga. Mutungamiri wenyika vaBiden vakazivisa kuti musi wa7 Gumi Guru ucharangarirwa munhoroondo sezuva rinosuvisa kuvanhu vemuPalestine nekuda kwehondo yakakonzerwa kwavari neHamas pazuva iri. Vanhuwo zvavo vakawandisa vatambudzwa zvakanyanya mugore rose raitika hondo iyi, zviuru zvevanhu zvichiurayiwa, vazhinji vavo zvichikonzerwa nekuti matororo ari kuhwanda achishanda ari muvanhu vasina mhaka. VaBiden vakavimbisa kuti Amerika haisi kuzomira kushanda kuti ibudirire kuwana chibvumirano chinomisa hondo muGaza chinounza kusunungurwa kwevari muhutapwa, kubvumidza kuwedzerwa kwerubatsiro kuitira kuderedza kutambura kwevanhu, uye chinobvumidza kugadzikana kweIsrael nekupedza hondo iyi. Zvizvarwa zveIsrael nezvizvarwa zvePalestine zvose vakati zvine kodzero yekugara zvakachengetedzeka zvine chiremera nerunyararo. VaBiden vakati vanorambawo vachivimba kuti nhaurirano mudunhu iri kumuganhu weIsrael neLebanon ndidzo chete nzira yekudzosa nayo kugadzikana kwenguva ndefu nekubvumidza vagari kumativi ose kudzokera kudzimba dzavo nekuchengetedzeka. VaBiden vakati pazuva rekurangarira iri vanoremekedza mweya wekuramba kukundwa wevanhu vechiJewish nekuchema vakaurayiwa musi waGumi Guru 7, vachiti ndangariro dzavo dzive chikomborero. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7.